taita msangano kuburuayo nema political parties are represented in parliament. Four political parties, MDC Alliance, nomirirwa naachamisa, NPF ne MDC nomirirwa na Madam Kupe. Saka msangano watinga tina mboro kutarisa kuti hurukuro dzedu tinga dzichasei naishu zvatingatanga nawo. Tiona kuti nyika yedu yakamira.
Saka mawirirana kuti kudia.
Tawirirana kuti ti set up a technical committee yatapa basa rokutarisa kuti zvii zvingakurwa zvinogadzirisa nyika yedu yeZimbabwe.
Saka vatungamiri vemapato esaya vakazvipira here kuti vashande nemi munhaurirano idzi?
Hongu, ava vatotumwa, vanga vachitotumwa nemapolitika rezi, vatotumwa napresident wedu as a principal, and then vatanga tinavo vana vagonese, vanga vachitumwa timi namaloya.
Saka hurukuro idzi dzikafamba zvakanaka tinogona kuzoona zvakare vatungamiri vemapato esaya vachisangana.
Zvese zvatenge tawirirana zvofanira kuzotumirwa kuvakuru vemapato.